nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 4, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatenderi vemunyika vakawanda vari kubatana nevamwe pasi rose mukupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo pachipatara cheNgoma Huru kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri vedzimwe nyika kuzeya nyaya yehondo iri kuMozambique. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makristo akawanda muZimbabwe nepasi rose ari kupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus chauraya nekubata vanhu vakawanda munyika dzakawanda. MuAmerica umo mune vanhu vanodarika mamiriyoni zana kana kuti 100 million vabaiwa nhomba yeCOVID-19, vanhu kune mamwe matunhu vaenda kumakereke. KuAustralia uko kunonzi hakuna vanhu vari kutapurirana chirwere munharaunda, vanhu vakwanisa havo kuenda kuchechi pasina matambudziko. Asi kuItaly vanhu vari kukurudzirwa kuti vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura nhasi paSt Peter's Basilica kuVatican, Pope Francis vaudza vatendi kuti vasarase tariro munguva ino yekuomerwa uye nerima ririko rakonzerwa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vashoma vanosvika mazana maviri ndivo vanga vari pachiitiko chanhasi pachityirwa kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira. Vanhu vashoma vasingadarike mazana maviri ndivo vanga vari paSt Peter's Basilica apo Pope vanga vachitaura. Kuti tinzwewo zvanga zvichiitika munyika, nunurai jena weStudio 7 ataura nevatendi vakawanda ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe muchende anopinda kereke yeRoman Catholic vaObed Sifile vanoti zuva ranhasi rakavakoshera sezvo riri zuva ravanodzikinurwa mukutadza kwavo. Vasifile vanoti chiKristu upenyu uye vanokurudzira kuti vanhu vabatane sezvimwe zvinhu zvakafira Jesu.
UKristu zvinhu zvinobatika zviri practical vanotitaura nechirungu. Kureva kuti naiyewo muKristu mukugara kwake anofanira kumuka. Kana tiine zviri kuitika pangave pamba anofanira kunga ane kubatana nevamwe.
Mumwe mutendi Sister Esther Kurisa vanoti zuva ranhasi rinoreva kutanga kweupenyu hutsva.
Kwatiri semakatorike kunoreva upenyu hutsva kuti izvoni Jesu akauya kuzotifira nhasi wamuka.
Mufundisi wekereke End Time Message Brother Tenderai Makaya vanoti kumuka kwaJesu kunokosha muupenyu hwechiKristu, vachiti vanhu vanofanirwa kumuka vove nematauriro, mafungiro nemaonero ezvinhu matsva.
Tinofanira kusvika pazvinofa togova nematariro matsva, maonero matsva, mafungiro matsva, tova uye vene hope yekuziva kuti zvo zvatakapfuura mazviri zvose zvingadai zvaita sekunge zvine simba, but zvinoshaya simba because chaane simba chacho chinokurira chinotyisa muupenyu chakundwa rova rufu.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutacha vanoti chitendero chechiKristu chakazembera parumuko rwaJesu uye simba rerufu haruchabata mutendi wechokwadi.
Nyaya yekumuka kwaKristu ndiyo yatingati nheyo kana kuti foundation yechiKristu. Pamashoko ekumuka kwaJesu Mwari vanotaura pamusoro penyaya yekuti kutongera munhu rufu kwanga kwaitiwa kuna Adamu naEva kwapera, simba rerufu harichabati vana vaMwari.
Muchunga mire webato guru inopikisa munyika MGC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa vanoti zororo reEaster richaunza tariro munyika nekuti Mwari vane hanya nenyika ino.
Easter inoi inofana kuunza rujeko kana kuti kuziva netariro nekuti Mwari vari mukati mazvo. Patinoti God is in it. Tinotaura kuti mukushata mukunaka Mwari vari mukati mazvo.
VaChamisa vakurudzira vanhu kuti vatsungirire sezvo paine chiedza munyika.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti vazive kuti makata anosura matero. Zvingaoma mvura bvongodzeke ndiyo garani. Zvingaoma rakwata sekugara tandotaura. Rinototi riite kuti riibve zvakanaka. Risaita mbodza. Asi munozviziva kuti ane nzara anonetsa kuti mirira iri pamoto kana poto iri kuvira. Asi kumirira kune funduzo. Kumirira kunogadzirisa pano. Tichiita kuti tsvage uni tishongedze nyika yedu, tiite nyika yedu poto renyika ibve zvinhu zviende mberi.
Asi vatendi vakawanda vanogara vachirangarira zuva ranhasi nekufumofamba mumigwagwa mambakwedza vachimba havana kuita izvi senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanopfuura chiuru nemazana mashanu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvire zveutano rinoti hakuna kana munhu mumwe chete akafane chirwere checovid-19 nezuro. Zvasiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevana kana kuti 1524. Vanhu vasere vakabatwa nechirwere ichi zvasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe negumi nemumwe kana kuti 36,911. Vanhu makumi maviri nevana vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana masere nemakumi matatu nemaviri kana kuti 34,732. Vanhu vachiri kurwara vave mazana matanhatu ane makumi mashanu nemashanu kana kuti 655. Pavanhu vachiri kurwara ava makumi matatu nevaviri kana kuti 32 ndivo vari muzvipatara. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kurambawo huchiwedzera uye vainge vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro chiuru zana negumi nechimwe chine mazana mashanu nemakumi masere nemasere kana kuti 111,588. Vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa navana chiremba vave zviuru makumi maviri nemazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 21,327. Muutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chinochengeterwa varwere vepfungwa chengoma huru kumasvingo. Vanoti zvivakwa pachipatara ichi zvaparara uye vakoti vashoma. Mashoko aya anoenderana neakataurwawo nemuteedziri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro pavakashanyira kuVictoria Falls vakazvionera pamhuno sefodya kuti zvipatara zvakawanda zvehurumende zvaparara. Kunyange hazvo takatumira mibvunzo kumutauriri webanzi rezveutano vaDonald Mujiri tichibvunza nezvemamiriro akaita zvinhu pangoma huru vanga vasati vapindura mibvunzo iyi pataenda pamhepo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vadongo.
Ane dambudziko guru, dambudziko iri rinotoda hurumende kuti hurumende nemamwe mabazi anoshanda akazvimirira vaise musoro pamwe chete vakwanise kugadzirisa dambudziko riri pangoma huru. Pangoma huru pari zvino izvi tichitaura kudai riripo zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinoshungurudza, zvinhu zvinorwadza kutarisa. Kana ukafamba uchiona pari kugara vana mukoti, ukafamba uchiona pari kushandira vana mukoti nana chiremba, ukafamba uchiona pari kugara varwere vari ipapo, chimiro chiripo hachina kumira zvakanaka.
Zvivakwa zvacho zvakamira sei?
Mukatarisa mamwe mawodzi haana madoo chaiwo, haana mawindo, infrastructure iripo haichataridzike sekuti panhu panganzi pari kugara varwere panhu panganzi pari kushanda vana mukoti navana chiremba hazvina kumira zvakanaka masiling ari kudonha zvinhu zviripo zvinorwadza zvinoshungurudza kuti tingati nenguva yatiri inei tingaona chipatara chakadaro chechinge chine status yakaita sezvachiri zvanhasi
chingava chii chiri kupa kuti chipatara chiite kunge chava dongo
pangoma huru pane dambudziko rekuti hapana ratingati hospital board rinofanira kunga richitarisa mamwe matambudziko aya kwenguva yakareba zvekuti tinokurudzira kuti kudai hurumende yakurumidza kuisa bhodhi iri zvinhu zvakwanisa kugadzirisika nekuchimbidzika nekuti pari kutamburwa zvakanyanya totarisa even mechini yekuwachisa zvevarwere laundry mechini dzakafa hadzisi kushanda
saka vanowacha sei manje
pari kushandisa kuwacha nemaoko totarisa zvakare namukoti pavari kushandira tichitarisa varwere vari ipapo vanova varwere vanoda security yakanyanya nekuti vamwe vacho vanenge vari violent vamwe vacho vanenge vachida kutotiza vamwe vacho vanoda kuita masuicidal asi mamirira akaita zvinhu ipapo haana kutigutsa haana kumira zvakanaka pari zvinezvi uye ngoma huru tiri kuona paine rimwe dambudziko guru rekuti hurumende haisati yaipa inonzi status yekuti ngoma huru idistrict hospital here iprovincial hospital here icentral hospital here
zviri kukonzera dambudziko rakaita seizvozvo
iri dambudziko riri kuita kuti even hurumende painonga ichialoketa mari mafunds anoenda kuzvipatara zvakasiyana siyana ngoma huru inoonekwa isina payakamira kuti ipiwe mari yekuti ikwanise kuita mabasa anosimudzira chipatara ichi chipatara chakakosha chipatara chinoda kuti tiise musoro pamwe chete semazimbabweans sehurumende kuti matambudziko aya agadziriswe pane dambudziko zvakare rekuva ana mukoti vedu vakadzidzira vatoti mamental health nurses vashoma shoma zvakanyanya pachipatara apa
izvozvo zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei
zvaita kuti vashoma ivavo varwadziwe vave neburnout pakushanda kwavo zvinorwadza so tiri kuti kuhurumende ichi chipatara chinotarisirwa kuti chinoda kuti chipihwe mari yakawanda mari inoita kuti chiitwe refurbish chigadziriswe environment igonakawo tigoonawo varwere ava vachikwanisa kunga vechifefeterwa vari muchipatara ichi otherwise mukasvika ipapo munonzwa tsitsi munorwadziwa varwere vari kurara pasi hapana mametresi hapana mawindo hapana madoo hapana mascrini
saka vakoti vanoita sei kuti varwere vasatize
ana mukoti vanorara vakarindira padoo kuti varwere vamwe vangakwanisa kubuda vechitiza
mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare kumasvingo vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6170 ne 7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave vamwe vatungamiri venyika dzemusadak kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutariserwa svondo rino kuti vaite musangano wechimbi-chimbi kana kuti extraordinary meeting of the SADC organ on politics, defense and security cooperation wekuzeya kuti vangatore danho ripi kuMozambique uko kune vakapandukira hurumende vanotsigira chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State vari kuponda vanhuwo zvavo vari kupinda musangano uyu vanosanganisira mutungamiri weBotswana vaMogoetsi Masisi uye mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa kunyange hazvo SADC iine chibvumirano kana kuti Mutual Defense Pact of 2002 chekuti imwe nyika ikarwiswa dzimwe dzinopindira nyika dzekuchamhembe kweAfrica hadzisi kuratidza chido chekubatsira Mozambique pari zvino vachitaura nevatori venhau muHarare mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati Zimbabwe haisi kuzoita zanondega kupindira hondo yekuMozambique asi ichatora matano iri pasi peSADC mukuzeya nyaya iyi Tabata mkuru erimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika.
Nyika dzedu dzemu SADC dzikasabatana kuti dzigadzirise nyaya iri kuMozambique. Tese tinobatwa batwa nenyaya iyoyo nekuti tiri pedyo tiri vavakidzani zvataiona zvatakamboona kuWest Africa nekune dzimwe nzvimbo ndezvekuti tikaregerera nyaya materrorist attacks seiri kuita kuMozambique chenderera mberi hazvigumire ikoko chete zvinopedzira zvauyawo kunyika dzedu South Africa, Zimbabwe, Botswana.
Saka poitwa sei?
Zvakakosha kuti vatungamiriri vedunhu redu reSADC vange vachibatana vachiisa pfungwa pamwe chete nekuisa maresources pamwe chete kuitira kuti tikwanise kubatsira hurumende yekuMozambique kudila nenyaya iri kuitika ikoko.
Vamwe vari kutiwo dei Zimbabwe yangopindira yega nekuti iri pedyo pedyo neMozambique tichitarisa kuti varwi verusununguko vainge vari munyika iyi vachiti semaonero avo SADC iri kudya manonoko. Munoona sei?
Hongu zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichibatsiridzana nehurumende yeMozambique. Asi takatarisa makuriro akaita dambudziko ririko, zvino tinetsei kuti Zimbabwe inge ichibudirira pakubatsira Mozambique iri yega. Zvakakosha uye zvakatinakei kuti nyika dzedu dzemunharaunda yedu dzibatane dzibatsirane neMozambique pamwe chete. Saka zvakakosha kuti tive tine a SADC position as opposed kuti nyika yedu yeZimbabwe ive iyo inoenda kuMozambique yobatsira. Zvakakosha kuti Zimbabwe neMozambique zvibatsirane zviri vaviri, asi tinoda kuti dzimwe nyika dzese dzemuSADC region dzinge dziripo zvekare. Nekuti haisi nyaya diki yatakatasana nayo kuMozambique.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavana wedunhu reFlorida muAmerica vaRon DeSantis vatara kuti kuputsika kwedhamu rairasirwa mvura yakasviba ine phosphorus nenitrogen neimwe kambani yaigadzira fotereza kunofanira kutorwa sechinhu chinofanira kugadziriswa nechimbi-chimbi sezvo zvichigona kukanganisa utano hwevanhu vakawanda. Vanhu mazana matatu muguta reTampa Bay vakatotamiswa kubva mudzimba dzavo nemusi wemugovera mushure mekunge veFlorida Department of Environmental Protection vaona mvura ichierera kubva mudhamu rine mvura ine tsvina iri ichienda mugwagwa nemudzimba nemusi wechishanu. Mafashamu emvura akakonzera kuyerera kwemadhaka kubva mumakomo muIndonesia akauraya vanhu makumi maviri nevatatu uye akasiya zviuru nezviuru zvevanhu zvisina pekugara. Kuedza kununura vamwe vevanhu ava kunonzi kukanganiswawo nenyaya yekushayikwa kwemagetsi uye migwagwa isiri kufambika. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurira izvo ndorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine huru kuroona vaLikani Muvhamba vesangano rePlatform for Youth and Community Development Trust, iro rine zvirongwa zvekupa vanhu ruzivo nezvechirwere cheCOVID-19. VaMuvhamba ndinomugamuchira muchirongwa. Sesangano riri kushanda kumaruwa, tiudzewo maonerenyu pamusoro pezvinyaya yeruzivo. Mungati vanhu vari kumaruwa vari kunzwisisa here zviri kuitika munyika munyaya dzekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 kunyanya chirongwa chekubaya vanhu nhomba?
Yeah, thanks Mike. Tichitarisa pakumaruwa kunoku vanhu vari kunzwa zvakanyanyisa munyaya dzekudzivirira iyi nekubaya nhomba. Chinoitika kuti zvidai matarisiro andikuita sei ndichiti vanhu vavakunzwisisa kudzivirira kwekuchechera kweCOVID kunyanya kuchirongwa chekubaya vanhu nhomba ndechekuti tikatarisa kune nzvimbo dziri kunoku manesi vamwe vakatobayirwa. Samanesi vanhu vanovimbwa nenharaunda kuti ava ndo vanhu vedu, because kuchipatara tinoenda unozivawo kana mishonga yatinopiwa ndiya inoto subscribe wanema nesu kutishaka zakando wanotipa uweze itaka tesa upa kutanga chaiko kufeka maski kwa ito nesa wanawashinji aisti indika feka maski kufema kodin kundi nesa patimazua anu kuna watu wanawashinji vato chaira kare kuna kumaro muna ito feka maski na hato wana msoja kana mpurisa chiru maski vato kwanza kuchinja na waro hivi ndoto kujisa ndina ayo ndoto pa umo ofeka asuma zano ndo natu munu umo pa aninga ari aninga atu wani maski uye kuungana wanawacha inku uungana satu kuna tupanyazi kutzirao chiru ye kutikashara kwe COVID-19 vanhu vakunzvinzvisisa
sesangano zvizva muri kuita mukudzidzisa vanhu nezvechirwere cheCOVID-19 pamwe nenhomba dziri kushandiswa munyika
tiri kuita zvidzidzo zvakawanda takaita zvirongwa zvakawanda kanga chimwe chatakaita takadzidzisa vakuru vedu kuti vakwanise kushandisa social media takaita yatinoti online WhatsApp training kuti vanotora sei mupikicha uye kuti vanofamba sei munharaunda vachiita observe and monitor like kumarufu kuno horwa zvikafu zvego kuno horwa zvikafu social welfare voedza kuudza vanhu kuti vaite yatinoti social and physical distance chero vakadamwa vamutsedzi vanofanira kusiyawo gepu rakataurwa neveutano kupfeka zvimbonya muromo kusanitizer tiri kubatsirawo kunyora nyaya dzichibuda paFacebook tinobatsirawo kunyora nyaya dzichibuda patwitter tinobatsirawo kunyora nyaya dzichitefenyengwa neredhiyo yatinayo kunoku inonzi vemuganga community radio zvese izvi hatisi kuita tega tiri kushandawo neamwe masangano tichinyanya kutevedzera mashoko eministry of health and child care neve world health organization kuti tinge tichitaura mashoko ane chokwadi
aiwa takunza zvakanaka nguva ndiyo yadyanana vamuvhamba petai huri kuredu nekuudza vateereri kuti vanoda kuwana rudzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo vanokwanisa kubatai sei
isuso se platform for youth and community development kuvateereri ndinoda kuti COVID-19 is real but together tinokunda especially kana tikakwanisa kuita observe zvinotaurwa ne the Ministry of Health and Child Care totevedzerawo zvinotaurwa ne World Health Organization totevedzerawo zvinotaurwa na mbuya utano vanogara munharaunda dzatinogara totevedzerawo zvinotaurwa nenyika even kana president is always there he's always updating he's always encouraging the nation saka ndo mashoko andinawo then it's a platform for youth and community development tine maoffices edu ari pachecheche uyezi wangu wanotida waya wanotibata wapa Facebook page redu Platform for Youth and Community Development Trust PYCD uyezi wangu wana kutibata wapa Vemuganga Community Radio Station pa Facebook page pedi ipapo kana wanuda kufona pa namba wangu wana kufona pa namba zinoti 0774-548-037 tokwanisa kukurukura ipapo tichibatsirana maitabasa
muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna vanikani muvhamba vesangano replatform for youth and community development trust tinotenda vamuvhamba nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyanana muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare nemusechipiri pachirongwa Live Talk The Connection anokoneka ine mufaro ndini wenyu Michaelve muri Zimbabwe tosangana nemusechipiri bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Maneru akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande. Nasi vatenderi vechikristu vari kucherechedza zuva rekumuka kwa Jesu Kristu. Takumbira mufundisi Oliver Mandisodza kuti vatipewo mashoko avo pazuva ranhasi.
Ndinokuasai mose valiwa vatereri.
Sei zuva ranhasi richikosha zvakadai kuvakristu?
Zuva ranhasi rikubatana nemakristu pasi pose tichipemberera zuva rokumuka kwaishe wedu nemuponesi wedu Jesu Kristu. Izuva rinokosha munhoroondo yepasi rose zviuru nemazviuru zvemakore apfuura. Apo pakamuka pakaitika chiitiko chisinambogara chakamboitikazve chekumuka kuupenyu kwemuranda mwana wamwari Jesu Kristu.
Mungatiudzawo zvakaitika?
Tinotarisa mushoko ramwari tikaona takanzwa zvinhu zvakawanda muzvarirwa wakaitwa Jesu guta reBhetirehemu mukure vakaita maramira akaita panyika mwanakomana waMwari atora kuzvideredza akaita munhu. Tinoona zvakare kutambudzika kwake kwakaitika akarwadziswa panyama mupfungwa mumweya wake akashungurudzika zvizhinji isvika aroverwa pamuchinjikwa.
Kuroverwa pamuchinjikwa kwaJesu Kristu kunotiratidzei?
Pamuchinjikwa tinoona wayana yaMwari ichizvipa nekuzvipira kufira matadzo edu. Tinoona achibvuma kuurawa. Tinoona pfungwa yaMwari ichibuda pamuchinjikwa yakapesana nepasi rose. Zvino tikusvika panguva ino patiri kunzwa kuti mudzimai Mary wakamukira kuenda kumarinda akaenda parinda rakanga rakavigwa Jesu, aripo achichema nekushungurudzika zvizhinji. Zvingadaro nesuwo kudai munguva ino yeCovid ino tisingakanganwi kuti nenguva yaCovid iri kutinetsa takashungurudzwa nedenda iri kudara gore rechida kutopinda mugore rinenge rechitatu. Tine kushungurudzwa kwatanga tiri zvichienderana nenguva yatati tsaina ine kuti madzimai anga achirwadziwa nezvakazvaitika muguta.
Ko iko kumuka kwaJesu kunorevei?
Pakumuka kwaJesu zvinoreva zvinhu zvakatowandei muchikristu. Patiri kubvunzwa, Jesu uri kubvunza kuti muri kuchemei, munotsvaka aniko, mungatsvaki here mupenyu kubva kuwakafa?
Chikonzero chekupemberera zuva ranhasi ndechipi?
Zvino tinacho chikonzero chekupembera nekuti nemasoko ekumuka kwemwanakomana waMwari, mudzidzisi wedu wamuka, mudzidzisi wedu mupenyu, wakunda rufu, wakunda zvese zvinorema zvenyika ino, wakunda kunyadziswa, wasimudzirwa zvizhinji sezvanotaura musoko rake kuti Mwari vakasimusimudza kuti ani naani unotenda kwaari agwane upenyu unorarama. So tinotenda kuti kana tichitarisa zuva ranhasi tokupemberera kupiwa zvomwe mukana mukati moupenyu hwedu.
Munoti kuva Kristu wose mufundisi mandisotsa?
So kumakristu mose kana tanga takasuwa tichisuwa tichinetseka, aiwa nhasi uno zviri kunzi Ishe wedu ari kumuka tokupembera kupiwa zvomwe mukana wekuti tirambe tichiita ukama naye tachiyanana naye nekuti mupenyu. Jesu mupenyu, haana kuramba akazorora kana akarara. Ishe wedu wakamuka, Ishe wedu mupenyu. So mudikani uno tikutaura kuti pane zvose zveupenyu zvingadaro zvanga zvichitinetsa kana kutishungurudza, aiwa tine tariro yekuti tinokunda naJesu, tine tariro yekuti tinoenderera mberi. Isu wacho wapenyu tiripo, ngatigadzirisei upenyu hwedu naMwari, tive neukama naJesu uyu, nekuti unotaura kuti aiwa ndiri mupenyu ndiriko. Ndinotenda Mwari, ndinotenda Mwari wakuitirei zvakanaka wadikani.
Vateereri, ngatisanganei zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai mazwi enyu paWhatsApp number inoti +1 302 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande, ngatisanganei zvekare zvondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MaKristu akawanda pasi rose ari kupemberera zuva rekumuka kwaJesu kubva muvakafa kana kuti Easter Sunday vari mudzimba nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zvino zvinonzi zvaita manyama amire nerongo pachipatara chengoma huru kumasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri venyika dzemusadhaki kuzeya hondo iri kuMozambique. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gifts Dube munhau dzeIsindebele.